This year's Anti-Sections Day is being held under the theme Resilience, Solidarity and Progress in a Sanctions Environment. This theme is appropriate as it speaks to the difficult road Zimbabwe has traveled as an independent and sovereign nation. Surviving under the baneful shadow of sanctions has not been easy for us. Our people have borne the brunt of these illegal sanctions.
Gore rino, ningindira ranga rakanangana nekurwisa zvirango izvi kunyangwe zvakaoma uye kuti nyika itutume munguva yakaoma kudai. Dingindira iri rakakosha zvikuru titarisa nhoroondo yeZimbabwe kubva mukurwa kuti iwane kuzvitonga kuzere.
Let us never doubt the certainty of our victory over these illegal inhuman embargoes.